Mume mugari wekwawa rambwa mudunhu rebuhera South vamusande matsveta vaudza Studio 7 kuti vemunzvimbo iyi vapererwa nemazano nekuda kwedzimwe mhuri dzemapostori ekwamarange dziri kufirwa nehama nechirwere chekorera asi dzisiri kuenda kuchipatara sezvo vasingabvumidzi kuenda kuzvipatara. Vamatsveta vanoti mapostori aya anogara kumahombekombe kwerwizi runde uye vanoti vazhinji vacho havana kuvaka zvimbuzi.
Munozivawo kuti mapostori naikarurisa zvezvi vana vanenge vakawandisa vana vanenge vachingozara murwizi nekuti dzimba dziti kutaura nedzati dzakatoteere rwizi. Pane rwizi runonzi rundeve rwuripo ndorwakatee dzimba dzai dzakaite laini. Saka paka area yacho iyoyi ndoite kutotyira kuti kana murwizi macho mvura yacho haisi kunyatsokuwerera yakangomira mira kudai. Saka nemvura yacho takutoityira kuti ingato inoite zvainga ndo pakabude korera yakawanda.
Vamatsveta vanoti pane mashoko ekuti mumwe muprofita akatofa mushure mekuedza kunamatira mumwe mutendi aifungidzwa kuti ane korera.
Saka sofa kutaura kudai kwakafa vanhu 2 mudzimai wakafa watakaigama rimwe zuro anawo nevamwe vari kurwara izvozvi kutaura sekuti pane 8 vari kurwara. Saka izvozvo zviri kutinetsa kuti zuro kwakatobatwa vamwe nacho chirwere ichocho. Vehealth vari kuuya zvavo toi asi help yataka takakumbira kuvari ndeyekuti vaise tende paarea pacho nekuti vanhu vavakangoungana pamba 1.
Vaendera mberi vachiti vechitendero ichi vanofanira kukurudzirwa kuenda kuzvipatara nekuti vamwe vavo vari kufa nezvirwere zvinorapika. Mbuya utsanana amai Dokas Mbendama ava vanoshanda kumbundire World 1 kubhohera West vanoti dunhu rebhohera rine zvimbuzi zvishoma zvinopa kuti zvirwere zvipararire nyore.
Manje nekuenda kwetemo kwatakuenda kwenguoko takanzwa president akurudzira zveflash toilet. Saka iwo paanombokundikana kwakablay vanoti isusu hatina mari dzekuti tiwake takaomerwa nekuendesawana kuzvikoro zvekudya saka vasina matoilet. Saka vanotoona zvakakosha nekuti kuchine masango vachingoti hei tinoenda kubush system.
Nekuda kwekuti vamwe vanoitira tsvina pese pese mukuru wesangano rinorwira kodzero dzeutano munharaunda recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kuti vanhu vafashaidze mvura vasati vainwa.
Veruzhinji tine basawo guru rekuzvichengetedza mvura yatinenge tichinwa iya ngatipotei tichiifashaidza kuitira kuti tinge tichiuraya utachiwana. Vaya vanenge vachikwanisa kana uine atinoti maaqua tablets aya ekuisa mumvura ngatingei tichiisawo zvekare maaqua tablets iwawo kuitira kuti tinge tichiurayawo utachiwana unenge uri mumvura iya inenge isina kunyatsochena.
Ongororo yakaitwa neZimbabwe National Statistic Agency kana kuti Zimstat pakuverengwa kwevanhu kana kuti census inoratidza kuti misha inodarika 10 nepfumbamwe kubva muzana kana kuti 19.8 munyika yese haina zvimbuzi. KumaNikaland vanhu vanodarika zvikamu 10 nezvishanu kubva muzana kana kuti 15.4% havana zvimbuzi. Gurukota zveutano Dr. Douglas Mombeshora vaudza Studio 7 kuti nyaya yekorera kubhuhera South yaive yasvika kumahofisi avo zvokuti vaiva vatombozeya nemukuru mubazi rezveutano kana kuti Manicaland Provincial Medical Directorate Dr. Munyaradzi Mukuzunga. Dr. Mukuzunga vanoti kazhinji panoenda vamwe vechipostori kuchipatara vanenge vave kurwarisa zvekuti kurarama kwavo kunenge konetsa. Chirwere chekorera chakatangira kucheguti muna kukadzi gore rino. World Health Organization inoti vanhu 65 nevashanu kana kuti 65 vafa muZimbabwe nechirwere ichi kusvika pari zvino. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanodarika zviuru zvina vakafa munyika nekuda kwechirwere chekorera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndiniropafadzo mapimitse.